Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniraka nakavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera chikunguru 27/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutemo washandiswa panyaya yamaimubvumira uyu hauenderani nebumbiro redu remutemo ra2013. Tinoona kuti mutemo wakabva kare uchishandiswa kushungurudza vasungwa. Saka munyaya yamaimupfumira iyi tinoona kuti kodzero dzavo dzinenge dzisina kuteedzerwa.
Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mupfumira vogariswa mujeri kwemazuva 21 kuitira kuti vasavhiringidze kuferefetwa kwenyaya nomwe dzavari kupomerwa. Asi mamwe magweta anoti zvaitwa izvi zvinochora kodzero dzavo.
The next member of parliament for Lupane East starting on the 4th of August. Uzamvotela in. Uyamthanda in. Uyamsupporta in. Uzahamba naye in.
Lupane East inotsikwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitsvagira nhengo yebato ravo vaDalumuzi Kumalo Rutsigiro. Sangano revaimbove vana Mujibha nana Chimbwido munguva yehondo roita musangano waro wepagore muGweru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mupfumira vachagara mujeri kwemazuva 21 mushure mekunge mutongi wedare atambira gwaro remuchisisi mukuru wehurumende rekuti vagare mujeri panguva iyo mhosva dzavari kupomerwa dzinenge dzichiferefetwa. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare ramajistrate remuHarare vamunamato Mutevedzi vatora mutongo wekuti amai Mupfumira vagare mujeri kwemazuva 21 hurumende ichimboferefeta mhosva dzeuori nomwe dzavari kupomerwa. Vamutevedzi vati kunyange hazvo magweta amai Mupfumira akati bumbiro remitemo rave kuti mukana wokubhadhara mari yechibatiso yave kodzero. Vakasungwa mbira dzakondo nemutemo weCriminal Procedure and Evidence Act uyo unoti kana muchuchusi wehurumende aburitsa gwaro rekuti musungwa agare mujeri kuitira kuti nyaya anenge achipomerwa imboferefetwa sezvakaitwa nevachuchusi nezuro pamhosva dziri kupomerwa amai Mupfumira, matare haana simba rekupa musungwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Vamutevedzi vatiwo magwaro akasvitswa kudare ekupomera musungwa mhosva anoratidza pachena kuti amai Mupfumira pane zvavakaita zvakakonzera kuti National Social Security Authority kana kuti NASA irasikirwe nemamiriyoni akawanda emadhora ekuAmerica pavaive gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu. Rimwe gweta remuHarare rinorwira kodzero dzevanhu vakudzai kadzere vati hurumende inofanira kunanganisa mutemo weCriminal Procedure and Evidence Act nebumbiro remitemo kuitira kuti vasungwa vasatyorerwe kodzero dzavo dzekupiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso.
Mutemo washandiswa panyaya yamaimupfumira uyu hauenderani nebumbiro redu remutemo ra2013. Tinoona kuti mutemo wakabva kare uchishandiswa kushungurudza vasungwa. Saka munyaya yamaimupfumira iyi tinoona kuti kodzero dzavo dzinenge dzisina kuteedzerwa sezvo bumbiro guru remutemo renyika haribvumidzi munhu kuti avharirwe pasina chikonzero chakanaka. Tange tichitarisira kuti vachuchisi vaikwanisa kuzopa zvikonzero zvekuti sei maimupfumira vachifanira kuti vange vachigara vari mutirongo. Zvazvinoita ndezvekuti mitemo yakaita seiyi inogona kufadza vamwe vachiona ichishandiswa pana maimupfumira, asi mangwana mutemo iwoyo unogona kuzoshandiswa zvakare kune vamwewo vanhu vanenge vainewo nyaya dzavo, sezvo munoziva kuti chero muupi neupi zvake munhu anogona kusungwa. Saka inyaya yekuti hatisi kutarisa kuti ndimai mupfumira chete, asi kuti ikodzero dzevana veZimbabwe vese dzavainadzo pamutemo.
Imwe nhengo yeZANU-PF vaGodwin Gomwe, avo vaimbovesa chigaro weZANU-PF muboka revechidiki muprovhinzi yeHarare, vaudza Studio 7 kuti vari kufara kuti nyaya yekurwisana neuori inyaya yave kukosheswa nehurumende. Mashoko avaGomwe anouya panguva iyo vamwe vachiti komishen inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, haina mazino, sezvo ichitungamirirwa nemudzimai wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasiusiso mwoyo, amai Lois Matanda Moyo. VaMoyo ndivo vakazivisa pachivhitivhiti kuti masoja ainge opindira mune zvematongerwo enyika, zvakazoita kuti vaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa. VaGomwe vati huori chinhu chinodzosera budiriro yenyika kumashure.
Danho riri kutorwa nehurumende yedu kubva kuna purezidendi wedu vamunangagwa idanho rakatikoshera and ranga ratova overdue, nekuti kubvira nguva yaformer president vakanga varipo ndikatoona kutoti ndiye munhu akanga achichengeta rubbish yesei disease reseri, nekuti vanhu vakatora advantage yekukura kwaMugabe vakatanga kuita everything vachiba vachiti nekuti tinoprotera, nekuti Mugabe aingoda munhu anomuda chete kuti aramba ari pachigaro, wedza uri kuba kana usingabe havane nazvo. So apa danho iri kairi riri kuprotekta munhu wese ari pasi anotambudzika wepo.
VaGomwe vatiwo pane nyaya dzeori dzakawanda dziri kuitika munyika dzinofanira kubvundunurwa neZAC.
Tuna ridanu rakatikoshera ende rakakoshera nyika kuti ende mberi, rakakoshera even ZANU-PF, but because vanhu vanga vachinyomba ZANU-PF nekuda kwevamwe vanhu maindividuals zvavanga isa mari muhomwe, not ZANU-PF kutanga isa mari. No, party yanga isa yese boss party ndei, it's a people's party. Hakuna vanhu vachinja vanga vachidya mari nevanhu ava, vanga vachidya vega. And it ended danu iri richasvika kwese. We know tozia tine makanzila mu Harare MDC from 2000 havana chana development yonito vainga vachingoba land vachita se. So commission toida kuti isvike ikoko, hakuna anozotiza achiti no tikubatwa opposition chete, ZANU-PF yatotanga kutobata vayo ichadzika pasi kwese opposition, munhu wese anenge akaba mukati.
Dzimwe dzemhosva dzeori dziri kupomerwa mai Mpfumira dzinosanganisira nyaya yekunzi vakakonzeresa kuti munyori mubazi rezvevashandi vangoni masoka vatore chikwereti kunasa chemadhora zviuru makumi mapfumbamwe chekutenga motokari yavo ivo amai Mpfumira. Amai Mpfumira vanonzi vakazopiwa imwe motokari nehurumende yechipiri, vakaregedza kutaura kuti vakange vapiwa imwe pavakapiwa makurukota ehurumende motokari, asi magweta avo anoti iyi hainganzii mhosva sezvo vaine kodzero yekuva nemotokari mbiri segurukota rehurumende, uye motokari dzose dziri mbiri idzi dziri muzita rehurumende. Amai Mpfumira vanonziwo vakashandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo kuti nasa ipe bhanga reMedbank mari inosvika mamiriyoni 10 mukati memazuva maviri pakange pabroka bhanga iri. Vari kupomerwawo zvakare mhosva yekuti vakakonzeresa kuti nasa irasikirwe nemari yakawanda pakaita bhanga reNedbank chirongwa cheDzimba kuChinhoi. Asi amai Mpfumira vari kuramba mhosva dzese dzavari kupomerwa vachiti maoko avo akachena semukaka. Amai Mpfumira vanoti zvese zvavanonzi vakaita hazvaikwanisika kuti vaite zvisina ruoko rwemunyori mubazi rezvevashandi, uyo anoshanda ari pasi pemunyori anoshanda muhofisi yemutungamiriri wenyika pamwe nedare remakurukota ehurumende. Asi mutongi wedare ati umbo hwakasvitswa kudare nevachuchisi hunoratidza kuti amai Mpfumira vane zvavakaita mukuparwa kwemhosva dzavari kupomerwa, vachiti musungwa ane kodzero dzekuzozvimirira pachatongwa nyaya idzi. Amai Mpfumira, avo vano vesenata weZANU-PF kuMakonde, ndivo munhu wekutanga mudare remakurukota kusungwa nenyaya dzeuori kubva pakagadzwa komisheni itsva yeZAC nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa musi wachivabvu 30, 2019. Boka revechidiki muZANU-PF rakadomawo amai Mpfumira semumwe wevanhu vakuru vakuru muZANU-PF vari kuita zveuori vanofanira kuzvichenura. Nekune rumwe rutivi, boka remadzimai muZANU-PF rakabudawo nechisungo chekuti vese vakapomerwa mhosva dzeuori mugwaro rakaburitswa nevechidiki veZANU-PF vanofanira kuti vaferefetwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri webato re MDC Vanelson Chamisa vaita msangano nhasi kuLupane mudunhu reMatabeleland North vachitsvagira nhengo yebato ravo rutsigiro kuitira kuti MDC itore chigaro chemumiriri weLupane East musarudzo yebyelection ichaitwa musi wa 3 Nyamavhuvhu. VaDalumuzi Kumalo veMDC vachange vachikwikwidzana navambongeni Dube veZANU PF vachamisa vakurudzira vatsigiri vavo kuti vavhotere vaKumalo musarudzo iyi.
The next member of parliament for Lupane is starting on the 4th of August. Uzamvotera in. Uyamthanda in. Uyamsupporta in. Uzahamba naye in. Ubaba Dalumuzi. Member of parliament. For which constituent? In number one.
Vachitaurawo pamusangano uyu vaKumalo vati vanoda rutsigiro rwemunhu wese kuitira kuti vatore chigaro chakaenda kuZANU PF musarudzo dzakaitwa gore rapera.
Chisa MTC Chisa. Chisa Ward 19 Chisa. Chisa Lupane East Chisa. Chisa Chamisa Chisa. Chisa Lawe Chisa. Chisa Dalumuzi Chisa. Mnandi kuva lapha salibona ndonke. Njandonke. So kuselisuke zindaki. Aleli dlabeli libomalana sokusele.
Yokutele kancane mangena. Sokutele kancane.
Mangena.
Sokutele kancane.
Mangena.
Chigaro chemumiriri weLupane East chiri kukwikwidzwa zvichitevera kushaya muna kubvumbi kwaamai Stembile Gumbo veZANU PF uye chiri kukwikwidzwa nevanhu vapfumbamwe vanoti vaKumalo veMDC yavachamisa, vaDube veZANU PF, vaMorgan Ndlovu veLabour Economists and African Democrats Party, vaGiven Ngube veMDC Team, vaNelson Mukandla veNational Action Party, vaAndrew Chama veMutwakazi Republic Party, vaNdlabulo Sibanda veNational Patriotic Party, vaGezekile Makwebu veZapu, pamwe namuzvare Alice Sibanda veNational Constitutional Assembly. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti mamwe mapato ari kufambisa sei urongwa hwokutsvaga rutsigiro. Sangano revaimbove vana Chimbwido nana Mujiba munguva yehondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Collaborators Association kana kuti ZILACO rinonzi raita musangano waro wepagore muguta reGweru. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanga vachitarisirwa kutaura pamusangano weZILACO uyu. Studio 7 haina kukwanisa kubata sachigaro weZILACO vaPupuraita Garepi kuti tinzwe kuti zvinhu zvafamba sei sezvo vanga vasiri kudaira foni dzavo. Asi vane ruzivo nezviri kuitika pamusangano uyu vanoti ZILACO iri kutsvaga kusarudza utungamiri hutsva uye musangano uyu uchashandiswawo senzira yekusangana navamunangagwa vachivatenda zvichitevera kukunda kwavakaita musarudzo gore rapera. Asi bato guru rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti haritambire vamunangagwa semutungamiri wenyika kunyange hazvo dare reConstitutional Court rakatambira zvakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission kuti vamunangagwa ndivo vakanga vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Yashika nguwe kutitichenda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhu kadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki anogara iye kukadoma uyo ari kuti iye zvinhu zviri kumuomera mushure mekunge hurumende yati iyo haichashandise mari yekunze uye ichikurudzira veruzhinji kuti vashandise mari yemaRTGS dollars nemabond. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu muzvare Hazel Peters.
Maswera sei tisimave.
Muzvare Hazel, mungatitsananguriro kuti imi sevasikana vechidiki muri kuzvigona sei pari zvino tichitarisa mamiriro akaita zvino?
Iko zvinezvi mabasa achona ari kunetsa. Uye you find out kuti iko zvinezvi mari hakuna. Kada kuti mazano unongo kungotsvaga kuti ndoitei, at least chinokwanisa kundipowa mari. Kune vamwe vechidiki vezera rangu, vamwe ndovanenge vachienda mumabhawa, umwe anogona kutobva muno mukadoma kana kuenda kuHarare kuti unotonoita zvechipambi kuti akwanise kurarama. But mumwe anokwanisa kunge kana aine mari anokwanisa kuita zvekuhodha achitengesa kana kuita zvehuku. Nomararamira tiri kuita kuno kubati veri zhinji vachona vari kuita zvechipambi.
Iwewe semusikana wechidiki uri kuita zvipi kuti urarame zuva nezuva?
Nangu ndinoita zvakawanda, ndagara ndinoenda kubasa, but iyo mari yachona yandiri kuwana kubasa haisi kundikwanira nekuda kwekuti zvinhu zviri kukwira zuva nezuva. Paunozosarawo wotambirewo you find out kuti mari yako maybe haitokwana kubhadhara rent, saka ndinoitawo mamwe mabasa epaside. Ndinokwanisa kutenga zvinhu zvangu online ndichitengesa, ndinokwanisa kana kuhaisa magauni ari kupfekwa mazuva ano kuitira kuti pandinozowanawo mari yangu yekushanda kubasa kwandinoshanda ndisazonyanyorwadziwa nekuimirira uye ndinenge ndichiwanawo mari yekumbofanoshandisa.
Tinoona kuti pari zvino hurumende yakati iyo hakuchashandiswi mari yekunze, iya yemaus dollars, kwakushandiswa maRTGS nemabond. Zvakamira sei mumabhizimisi auri kuedza kuita aya?
Mabhizimisi andiri kuita ekutoti kune munhu anokwanisa kuindipa iri bond iri cash isiri eco cash, kana kuti pane zvimwe zvipfekowo zvakaita sehembe nebhutu zvandinosimbotengawo ndichitengesa nendichitengesa nemarandi kuitira kuti pandinoendawo ndichihodha kana kuti ndauda kutenga ndinokwanisa kutumira munhu nemukuru ari kusouth africa mari iyoyo iri mumarandi onditengera zvinhu zvangu zvouya nebhazi.
Saka ipapo zvakamira zvakadaro, vanhu vari kuiwana here mari yamuri kutaura kuti mune muchitoti ngavauye nayo isiri paeco cash kana kuti paswipe vakupei iri musvo? Iri kuwanikwa here? Muri kukwanisa here kurarama?
Ya, vanhu vari kuiwana zvavo pano neapp, but mumwe unokwanisa kumuti unokwanisa kumbofanira kundipa hako mbichana uchifanotsvaga imwe. Kana kuti usati wamutengesera unenge watomuudza kudhara kuti inini mari yangu ndichange ndichida iri cash kuitira kuti mutange mawirirana nemuzorega kuita zvepamuromo munhu asati atenga chinhu.
Iwe une mhuri here pari zvino? Makawanikwa here muzvare?
Handisati.
Kune vamwewo vaunotaura navo vatingati vemazera ako vari kuti chii nemamiriro akaita zvinhu munyika izvi?
Vazhinji vandinosangana navo vanenge vachiri pasi mumwewo kume vabereki vavo zvokuti zvizhinji zviri kuitika izvi handifunge kuti pane chavangade kunyanyoita nekuti inini kunoku kwandiri ndinenge ndichitoroja, saka ndozvinotondituma kuti ndinyanyoshanda sereke kuti ndigokwanisa kuwana mari yekubhadhara rendi nemari yekutumira vabereki kumusha neyanguwo yekuzongoshandisawo.
Ungati muzvare pamwedzi munoda mari yakaita sei? Utomboti renti yenyu nezvimwe zvakadaro?
Ndofunga ndikakwanisa kana kuwana 800 inenge iri right zvayo.
Mari iyi muri kukwanisa kuiwana here?
Aiwa, haisi kuwanika mari.
Dai pane vehurumende vakateerera pari zvino, ndezvipi zvaimaivaudzawo zviri pamwoyo penyu semusikana wechidiki zvamungada kuti vagadzirise?
Ina hangu ndingafunga kuti dai kuri kunzi varipowo hakwaimboshayika vamwe vanengewo inini vane chishuviro chokuti vanokwanisa kushanda. Vechidiki vanenge varipo vachida kushanda but mari yekuti vatange kuita bhizinesi vachizviitira vachizviraramira ndipo panenge pasina. Saka dai kuri kunzi zvenizvo vanenge varipo vombotiunganidzawo wonzwawo chichemo vachemumwe nemumwe vobatanidza pfungwa dzavo nedzeduwo tosanganawo totaurirana kuti kana kuri kubatsira vangakwanisa kutibatsira nemapurojekti akaita sei nemari here. Handizivi kuti zvinenge zvichifamba sei kana kuri kunzi vangade kutibatsira.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Hazel Peters kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Ndinotenda sisimazi, maita basa.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, uye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Gamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Nhasi tafunga kumbodzokera kutsika dzedu takananga kudanga mvura kwamutare uko taita hurukuro naGwenyambira vatapiwa chitambo vanozivikanwa nezita rekuti Gandanga. Vachitambo nevamwe vavo vakaronga kuita bira chishano choga choga mumusha wedanga mvura uko vanounganidza vana Gwenyambira vakasiyana siyana vachitandadzana usiku hose senzira yekuyeuchidza vana veZimbabwe nezvetsika dzavo pamwe nemagariro. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu mukoma Gandanga.
Aiwa maita basa vaKandemira.
Vachitambo tinonzwa kuti pamuri kumakomo uko mune chirongwa chamunoita chekutandara nembira chishano choga choga. Mungatudza kuti chirongwa ichakamira sei?
Chirongwa ichi tane mwedzi miviri tichiita. Tinoridza mbira every Friday manheru ega ega patinosheedza vana Gwenyambira vakasiyana siyana, maindividuals kana magroups. Tichisangana tichiita dandaro kubva na 6 manheru tichisvikawo richiedza zuva. Chinangwa chiri chekuda kudzosa vanhu muchinyakare chedu, mararamiro ataita kudhara chedza kudzosera vanhu kutsika dzedu.
Saka chiri kutambirwa sei chirongwa ichi? Tichiona kuti vakawanda mazuva ano vanenge vakungotevera zvemimhanzi yemagatare nekuenda kumakereke.
Maonero atiri kuita veruzhinji vanochigamuchira nenyaya yekuti tiri vanhu hambisi, ende tiri vanhu kudaro tese tine mitupo tine madzinza. So isaindoti nyaya yemitupo nemadzinza yedu inotibatanidza, inotiunganidza, inotiita chinhu chimwe chete. So pese patinofamba tinofamba nembira dzedu, tinofamba nenhekwe dzedu, hatimbohandisi kana kuita sei. Mukombi chaimo uchibudisa nhekwe yako unotoona wakutokumbira utoti ya kuzva wakaita musaladi wakundikumbira nhekwe, wotoona kuti munhu anoziva kuti ane zvinhu. So ifaindi kuti vanhu vari kuchitambira zvakasimba chaizvo.
Saka pamunonoridza mbira apa mune muchiridza muri zvikwata zvakasiyana siyana here, kana kuti munongoti nyanduri kana kuti Gwenyambira anenge ane deze rake anongouyawo achipinda, munozviita sei?
Patinoita apa tinosheredza magwenyambira vakasiyana siyana. Kana izvo pakati pedu ipapo panotobuda umwe munhu anotonoridza mbira, nekuti madeze anenge aripo haiziri kuti ibhendi kana kuti chii, but tinongoshevedza vanhu vanongonzwa kuda kudi kuridza mbira. Chinangwa chiri chekuda kubatanidza chii vanhu muchinyakare chedu, nekuti tikuona politics dzapera kutipatsanura patsanura. So ifaindi kuti the only link yatina yatinogona kuita link up tisina madivisions is through kuzivana mitupo nekuzivana madzinza edu nekubatanidza ukama.
Saka munoitira pai bira iri?
Bira iri kani tiri kuita kunonzi kudanga mvura pamutare, tiri kuitira pasero peshopping complex. Saka tinongoisa moto wedu kati pecomplex ipapo, vanhu votouya votanga kuungana dzichiridzwa. Unozva mwe vachitobva dandakarara tanzwa mbira dzaakurira, nangoti ndidongorero chii chiri kuitika, votoona vanhu vachiungana vachifara.
Vamwe vanoti pakangorohwa deze kudai midzimu yaakutobuda. Muri kusanganawo here nazvo izvozvo?
Vanasekuru vanosvika. Kana vari padhuze zvavo vanosvika, ende tinosangana navo tichivagamuchirawo. Tivo mhwere zvedu, asi zvatinokwanisawo zvatiri kudzidziswawo tinodini, tinovagamuchira tichitaura navo.
Imi savachitambo munorovawo here deze iri?
Deze ndinorova maororo chaivo, ndova ndakanyatsoita specializing.
Remangwana rechirongwa chenyu munoona rakadii? Mune urongwa here hwekuti munge muchitora chirongwa ichikuendawo kune mamwe maguta?
Chirongwa ichi chinangwa chedu ndechekuti chiite national event. So chinangwa chedu ndechekuti tichida kuti tifambe mumaprovinci dzakasiyana siyana tichiunganidza vana Gwenyambira vachiita mabira nemadandaro matare achitangidzwa. Chinangwa chaicho chiri chekuda kudzora nyika yedu payanga iri chaiko chaiko.
Mune vanombopesanawo here nemaitiro enyu? Nekuti kunogonawo kuita vamwe vanoti maakuita zvemweya yakaipa kana mweya yemadzinza hatinge tichizvitambira. Munomboitawo here vanopesana nazvo?
Ndivo vakawanda vacho. Kana ivhe mhurizaimo unotoona vamwe vachitokupatsanura vachikuka pasa izvi, ano mazotangireko zvemadzinza iyi. Asi ukazvinatsoexplainera munhu kuti koiwe unombonzani, voti ndinonzi tendai chitaka, chitaka ndiani ataza kupinda ndomuudza chitaka ndudzi narako saka kana kuti iwa witi zvemazino uri kuenda kuti chiyuini zvita mitsenini nemutupo
manzwa mega kuna mukoma gandanga vachiera mutupo wehanga hungwe
chatibwege
aiwa tinotenda zvikuru mukoma gandanga
awa tinotenda sekuru jonga
murara zvakanaka manga makateerera kuna Gwenyambira vatapiwa chitambo vanoyanyozikanwa nezita rekuti gandanga muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuoneka ine mufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
tombotarisa zvabuda mimitambo yenhabvu yatambwa nhasi Black Rhinos yakunda FC Platinum 1-0 Chapungu yaita Mangange 1-1 nemanika Diamonds. Harare City yakwadurwa neDynamos 1-0. Mune imwe nyaya inobata mitambo, chikwata chenyika chemutambo wenetball chava munyika asi paine zvidzidzo zvakawanda. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi chakasvika muHarare chitatu manheru chakamirwa nechaunga chinotyisa icho chaive chauya kuzopemberera mashiripiti achakaita kuLiverpool, England. Uko kwaive kwaungana zvikwata 16 zvinorura mumutambo wenetball pasi rese. Majems ayo aive kumakwikwi aya kekutanga akasvika munharaunda yechipiri World Cup uyezve nekupedza ari pachinhano chechisere makwikwi aya izvo zvaive zvisingafungirwe nevakawanda kwete muZimbabwe chete asi pasi rese. Izvi zvakauya mushure mekunge Majems ayo aive asina kuita gadziriro yakasimba mushure mekutora nguva yakawanda ari muZimbabwe apo zvimwe zvikwata zvaenda kumakundano aya zvaitamba nevekune dzimwe nyika zvisimbisa zvikwata zvavo. Izvi zvakakonzerwa nekushayikwa kwemari sezvo hurumende nemakambani akazvimirira asina kucheuka kuchichemo chechikwata ichi paine nguva. Chakanyanyoshamisa ndechekuti hurumende yakatora nguva iyi kuumba komiti yekutsvagira mari chikwata chenhabvu chemaWarriors icho chaenda kumakundano e2019 Africa Cup of Nations kuEgypt uko chakanonyadzisa. Zvakaitwa nemaJames panguva iyo maWarriors akanonyadzisa chidzidzo kuhurumende kuti inofanira kubata zvikwata zvese zvenyika zvakafanana kunyange chiri chevakadzi kana chevanhurume. Muongorori wezvemitambo vaFarai Kambamura vanoti hurumende yeZimbabwe inofanira kuiyananisa zvikwata zvenyika kunyanya pakugovanisa mari yemakundano.
MaJames akadadisa zvikuru endi kuita kwavakaita apa paka tinoda kuti hurumende ipindirewo regardless kuti varume vakadzi regardless kuti e-sport ipi cricket rugby soccer or whatever kana ingave volleyball.
Murongi wemitambo yetsiva vaStalin Maumau vari kushushikana zvekare nemamiriro akaita mitambo munyaya dzemari
vemabhizimisi vanoda kutsigira mitambo yemitambo yese muno muZimbabwe ngavarege kutarisa vana boxing as inferior to other sporting activities vakangofanana.
Gurukota rezvemitambo Muzvari Casey Coventry vakavimbisa kuti vachagara pasi nevezvemitambo kuti vaone kuti zviri kuvanetsa zvinogadziriswa sei.
I would also like to reach out to people from those different sectors who are in that sector right now to come in and to give me a very direct understanding of what their challenges they may face.
Pamusoro pezvo, vaongorori vezvemitambo vanoti hurumende inofanira kusandura maitiro ayo yotanga kupawo ruyamuro kuzvikwata zvese zvenyika zvinenge zvabudirira kuenda kumakundano akaita seWorld Cup, World Championship, Olympic Games nemimwe mitambo yakakosha pasi rese. Kunze kwemaWarriors ayo akabudirira kuenda kuma 2004, 2006, 2017 na 2019 Africa Cup of Nations.
Tinotenda Michael Kariati tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Rachoto ndiri muWashington DC.
Sokuisika tisendaba ku VOA.